Tangano rinonzi Zimbabwe Rural Schools Library Trust. Ningati noro ndo kama discussions ekuti pokairi riumbwe akatanga mugore ra 2010 kuno ku New Zealand nemwanga ari ku Zimbabwe. Mumashure taona kukosha kwekuti vana vakawanda vamaruwa kunyanya nemabhuku inhau yakanga ichireka zvikuru. Saka hurongwa nekukurukura zvakatanga mugore ra 2010. Then mugore ra 2012 nomba chapter yekutanga yekuZimbabwe yainyoreswa kana kuregistered mu 2012. Then gore raitera mu 2013 nomba tavhura chapter yekuno ku New Zealand. Ezvinezvi tine hurongwa hwekuti gore riri rosati rapera kana Mwari vakatiitira zvakanaka, tinoita ane a third chapter inenge iri kuAustralia. Tatinoita ane three chapters kuZimbabwe, New Zealand then nekuAustralia.
Chii chakaita kuti munge muchiumba sangano iri uye sei makasarudza kushanda nezvikoro zvekumaruwa sei zviri pazita resangano?
Zvakaita kuti tiumbe sangano iri ndezvekuti vazhinji vedu ndichaba inini semufananidzo. Primary yangu yese kubva grade 1 up to almost grade 6 ndaifunda kumaruwa kumondoro. Zvikoro zvedu hatisina malibrary. Hapana chanzi library, tikazinwa library ndatouye kudhorobheni pandakaenda kuKwekwe. Saka taiverenga vana kuda muri vashanu kana kuti gumi muchishandisa bhuku rimwe chete. Mamwe mabhuku acho akanga asina mapeji, regular page 1 up to 3 pasina. Pakati mapeji akarasika, mamwe mapeji anga aripo akanga akabvaruka. Muchidimu ndinangoti mamwe mabhuku ataishandisa akanga ari mamvembe. Shungu dzekuti tiverenge dziripo, asine nhau yekuti nyaya yemabhuku yainetsa zvikuru. Saka takaona kuti kati veduwe tauya kunoku tikaona inga vano vekunoku vakaropafadzwa chaizvo, vane malibraries muzvikoro mavo mune mabhuku matsva sharaude vanotsvaga vachida vachiningirika. Vanenge vada kuweekend vanoenda kumalibrary emucommunity, malibraries ekuchikoro aripo. Nobva tatino tinogona kukwanisa kuti tibatsire vana vari kuzvikoro kumusha. Nekuti kuno mabhuku atitenge, tinongopiwa. Tinogona kupiwa matanzi nematanzi nematanzi yekuti titumire kumusha. Ndichazotsanangura patiri kuita nhauro wedu iyi kuti nyaya inozongonetsa imari yekuti titumire mabhuku acho macargos kuwata ship kana kuatumira kubva kuno kuNew Zealand kuenda kuZimbabwe. Ndopanongodywa. Asi zvekuti wane mabhuku tinoapiwa pachena mahara titongotenga. Kungonyora padande mudande kuti tinokumbira mabhuku anda kuZimbabwe, anosiwa tawana mamatutu nematutu emabhuku. Uye zvekupindura mubvunzo wamati sei takananga kumaruwa. Nedzimwe dzenguva vana vari muzvikoro zvemadhorobheni muna Harare, Bruwa, Yamugwera naKweko nana Mutare vari nani mune mamaschools azvikoro zvine malibraries havai nawo. Asi zvakawanda zviri kumusha malibrary hazvina.
Saka pari zvino muri kushanda nezvikoro zvingani Dr. Tuwe?
Iye zvino izvi takatumira makago maviri mugore ra 2016. Takatumira kago tikabatsira ma 25 schools nomba apiwa mabooks directly. Then muna 2016, then 2018 tikatumira second cargo about 30 schools dzika benefita. So all in all about 55 schools ndo dzakawana mabhuku ari direct, but more than 100 schools dzaka benefita from mabhuks akabva kuNew Zealand nenzira dzakasiyana siyana at the moment. Saka zvikoro zvinodarika zana takawanisa kuzvibetsera nemabhuku akabva kuno kuNew Zealand.
Muri kushandawo nehurumende here muchirongwa ichi?
Unokurira hurumende yekuZimbabwe handiti?
Hurumende yekuZimbabwe.
Hongu, tiri kushandira zvakanaka zvikuru kwazvo nebazi rehurumende. Mugore ra 2012 patakatanga boka reZimbabwe Rural Trust, vakanga vari Deputy Prime Minister Dr. Thokozani Kupe ndo vakaparura musangano wedu muZimbabwe. Patakazotumira mabhuku mugore ra 2016 ndo patakashanda zvikuru na vamuzvinafundo Professor Paul Mavima vakanga vari gorokota rezvedzidzo primary nesecondary. Saka mchibini uongo tulikushandira zvikuru ne hurumende uyezve tirikumonera mashandira hurumende nemamwe mabasa akasiyana siyana veimmigration ne I think vezimura kuti tisachajiwe juti patinopinza mabhuku aya nekuti mabhuku aya ari kuti imi tinoawana pachena kuno tinoapa pachena kuzimbabwe hatisi kutengesa saka zvine zvakanaka kuti hurumende isatibhadharise tax kana kuti juti yekuti makago yedu ipinde zviri free nekuti tinototambura zvikuru kwazvo mukuti tikwanise kuunganidza mari even mashandiro emari yatinoshanda kuti makago auye tinoda about almost 15,000 New Zealand dollars kutumira kago imwe chete saka tinotomira mira zvikuru kwazvo kuti tikwanise kuwana mari iyo saka muchidimu hongu tirikushandira nehurumende yekuzimbabwe
maa muchitaura nyaya yekuunganidza kwamunoita mabhuku nezvimwe zvakadaro mune zvimwe here zvamunounganidza zvamunobatsira muzvikoro nazvo zvikaitawo kana semari nezvimwe kubhadharira kana vana mari dzechikoro
hoko pane zvatinobatsira nazvo kunze kwemabhuku ndingape mufananidzo mumwe chete wokuti macomputers rimwe gore takatumira macomputers kuchikoro chiri kumwerezi kuti vakwanise kubatsirikana nemacomputers tikatumirazve macomputers kune zvikoro zvino zvakati oho nekuti nhau yemacomputa kuzimbabwe sekuziva kwenyu tinenge tiri kumashure mbichana panyaya iyoyo saka zvino izvi kuti vanhu vaite mabasa akanaka ringava basa ripi neripi chiri kuvaka chaiko chaiko building nezvimwe zvakadaro unofanira kuti tinoziva kushandisa kombuta saka hongu kunze kwemabhuku tinobatsira nezvimwe zvinhu zvakaita semacomputers uyezve pataipemha mabhuku nemari yekutitumire mabhuku kumusha pano makatipa maschool satchels mabhegi aya ekuti vana vanokwanisa kubereka vachisara mabhuku takatumira akati one day nguva yapera vhiki rakapera nesvondo pandaichungamirira rafo mutambo wekuti tikwanise kuunganidza mari pane vamwe vakatotipa zvakare vakambotipa last time masachels vakatotipa mabhokisi mahombe maviri ane 20 mabhuku sachels saka tipachatumira mabhuku tichakanda kuti masachels iwayo kuti vana vasina mabhegi kuzvikoro kumaruwako vaonewo mabhegi avo regai nditi chirongwa ichi chakakosha zvikuru nekuti tiri kukwiridzira kuti vanhu vari kudhayasipora vakabva kumusha kuzimbabwe vakaitirwa nyasha namwari vakakwanisa kuuya kunoku varangarire kumusha kwatakabva pane purogiramu yatinoti ziva kwawakabva pachisvona pachindevere tinoiti yazi odhakuka kuona nechirungu choiti remember your roots tinokwiridzira kuti vanhu tisakangana kwatakabva tirangarirewo kuti kwatakabva kwakamira kwakaita sei kana tawana mukana wokuti tikwanise kubetsera tobva tabetsera mufananidzo mukuru ndokuti tine vatinoti patroni vedu Dr. Solomon Guramatunhu vanozikanwa zvikuru nyanzvi yecheremba nezvemaziso vaka library pachikoro chavakadzidza chon St. Peter's Tokyo oro Tokoyo parusape library yakanaka zvikuru uyezve tine mafananidzo yakawanda tina vamwe vatinoshanda navo vanonzi mai willis squeny vakabatsira kuvaka library vachiita ona kana kuti vachiyemura mai vavo inonzi gogo mutema sango library kumondoro ndokwavakabva ikoko saka vakavaka library zvakare pachikoro chavakabva ichocho takatonyora bhuku rinofanira kuti ridhindiswe kupera kwegore rino saka indakakumbirwa ndobva ndanyora chapter 4 yebhuku iroro inonzi ziva kwavakabva yazi odhapuka kona kan remember your roots using some of the examples akaitwa maringe neprogram yedu yezimbabwe schools library trust regai ndichipindura mubvunzo wamabvunza pakupedzisira sandakanganwa wokuti setrust pane vatiri kubatsirire kubhadharira mafees setrust hatisatatanga izvozvo urongo wacho huripo kuti tikwanise kubhadharira mafees sezviri kuitwa basa guru nehigher foundation I think yamai titsi masiwa vari kubatsira thousands and thousands zenherera saka tichakuti kana tikakwanisa kuwana mari tikwanise kubatsira nherera nekuti kuzvikoro uku vajonga kune nherera dzinogona zvikuru asi havana fees